Vanzirova, chii chakaitika kuti vasvike pakurohwa kwavakaitwa?
Kunzwa kwataita pagiraundi, hanzi pakaita mitingi yekugoverwa chibati. Baba vamazvi Ndlovu vakaenda kumitingi vakanosvikonzi vese vasiri vezanupiefu vanhu vemudc hamusi kuzonyoreka, hamusi kuzowana chibati. Mazvi Ndlovu azanga asipo pamitingi iyoyo, saka vakabva vadedza imwe mitingi the following day. Vakati bhuranchi rinogara ana Mazvi Ndlovu mozouya muchinyoresa mangwana. Saka hanzi pakunyoresa chibati apa vakataura futi shoko iroro, saka mukoma akabva avaudza kuti no, chibati hachisi chezanupiefu, chibati chinofanirwa kupiwa munhu wese. Mazvi akabva adzokera kumba akanotora chinguro chake nemwana wake mudc4 years kunochera mvura. Saka vakabva vamugarira murodhi achibva kunochera mvura. Ndopa vakatanga kumurova kumurova, vakamuisa simbi vakatanga kumurova. Vaka hanzi vakanga vakati wandei, but muna imurova hanzi ndichuboi aine yunifomu yechipurisa inebaudwati.
Saka panhama apa pakuchengetwa kwavanzovu uku, vanhu vanga vakadini? Zvinhu zvavo zvakamira sei pakati pevanhu vanga vari panhamwe?
Vanhu varatidza kurwadziwa, vanhu vatsamwa zvisingiti, vanhu varatidza kutsamwa. Even mapurisa paakauya nechitunhu akatozviona kuti vanhu vakatsamwa, because vakabva vaudza kuti mauraya mumunduni, saka pano mauya nenyama yemiri. Mapurisa makauraya munhu, because kana akaurayiwa neibaudwati isizi mupurisa.
Ivo mapurisa vanotii? Vakabvuma here kuti ndivo vaita izvi?
Mapurisa sevanhu vakadzidzira basa ravo havangabvumi kuti tutsu, vakati ichainvestigetwa. Saka takabvunza kuti vakatoboi vacho ari kupi, zvikanzi takatomusunga ari mumasels. Vatisinganyatsozvisisa kuti kumusunga here kana kuti kumuchengetedza. Vakaona kuti akange aripo, vanhu nekutsamwa kwavakaita vangamukuvadze kana kuti vakatomusunga. Izvozvo ndo zvatisingazivi.
Saka pari zvino pane chiri kuitwa here pamusoro penyaya yavanzovu, kana kuti zvamukutopera zvakadaro?
Mapurisa avindisa kuti vachaita mainvestigations. Sisi musidziva zvakaitira nyika yenzu, maybe zvatongoperera ipapo pekuti zvoni mainvestigations, but zvatichitaita tichatoita follow up kunoita shura kuti nyaya yacho yoenda kumutemo.